Va Owen Hiwayo avo vanoti vakatanga kuteerera Studio 7 muna kukadzi 2003 vanoti vakapinda murudonayo kusvikana nhasi nekuti inoburisa nyaya dzinodiwa neveruzhinji.
Saka nyaya dzatainzwa dzaingonzidziva dzidivi rimwe chete. Asi Studio 7 yakakwanisa kuenda kumaruva yekuti vamwe vanhu vakatanga kunzwa kuti kune rimwe divi, pane nyaya yega yega pane rimwe divi rinotariswawo, hautarisi divi rimwe chete.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri mubato guru no Pikisa, Red Citizens Coalition for Change, Vagift, Ostalo Siziva, vakorokotedza Studio 7 nekusvitsa makore makumi maviri chitepfenyura muZimbabwe, vachiti bato ravo rinotsigira vatapi venhau nemakambani anoita basa ravo zvine umhizha vasina kwavakarerekera.
Tinofungidzira kuti Studio 7 iri kubata basa vachifambisa shoko, vachitarisa zvatinoita, zvatinogona, vachitarisa nezvatisingagoni, nekuti ndopasaka revatapi venhau.
VaWitness Dube, mutauri webato reMovement for Democratic Change, vakorekodzidzawo Studio 7 nekuita nguva yakareba ichitepfenyura munyika, vachiti zvainge zvakaoma kuita izvi kubvira payakaenda pamhepo kekutanga muna 2003.
But taona basa rabatwa neStudio 7 rekuti inopa mashoko asina isina kwayakarerekera.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatapadzwa mugwadi vati
pamakore makumi maviri aya chandingangoda hangu kukudzidzisaiwo zvishoma ndezvekuti munoziva here kuti nekuteererwa kwainoitwa Studio 7 kuno kuZimbabwe inotibatsira kwazvo. Ikatangavo kupromota nyaya dzorunyararo, nyaya dzekuti tirege kuita mhirizhonga, nyaya dzokupomerana zvisina maturo, nyaya zvedzokurudzirawo vanobva kune dzimwe nyika kunyanyanya vanobva kuAmerica ikoko chero vakatipa zvirango zvoupfumi, havarambidzwi kuuya kuona dhamu redu rekaribha kana kuuya kumapopopo edu kuvikfos kana kuona mhuka dzedu.
Mukuru weGreat Zimbabwe University Campus Radio vaGolden Maunganidze vatenda vatapi venhau veStudio 7 nekuramba vakashinga vachipa veruzhinji nhau apo hurumende yainge yakasunga masaisai.
Commitment iyoyo yakakosha chaizvo. Vanhu vazhinji vari muZimbabwe nhasi vanopembera nekuziva zvinhu zvakawanda kubudikidza nebasa rakaitwa navakomana nevasikana ava.
Vamwe vatapi venhau vakatanga neStudio 7 vanosanganisira Stanley Karombo naMichael Kariati, uyo anoti zvainge zvakaoma kushandira Studio 7 panguva yakatanga kuenda pamhepo.
Asi ko zvino izvi vanhu vave kumhanyira kuda kutaurwa navo nemhaka yemukurumbira wave neStudio 7 iyo veruzhinji vanoti inotaura chokwadi munyaya dzematongerwo enyika.
Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo nepenyuro yeStudio 7 yakaita basa guru rekusvitsa nhau dzemuZimbabwe kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvike nepfenyuro zhinji dzemuZimbabwe. Nzvimbo zhinji munyika zvikuru sei dziri kumiganho nedzimwe nyika hadzina masaisai, asi Studio 7 inosvika kunzvimbo dzese idzi ichishandisa masaisai eshortwave. VaMudzengi vanoti kunyange hazvo hurumende yakapa maresinesi akawanda, Studio 7 inoramba yakakosha nekuti inopa mativi ese panyaya dzayo.
Hatina dzimwe nhepfenyuro dzinobudisa zvinhu nomonomo asi iyo Studio 7.
Kubvira payakaenda pamhepo, Studio 7 yange iri kushoropodzwa nehurumende ichinzi inoshandiswa nehurumende yeAmerica kuita zvido zvayo nekutsigira zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika iyi. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburutswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti Studio 7 ichiri kutepfenyura zviri kunze kwemutemo.
Studio 7 ingava nemakore 20, ingazvipembedza kuti ane makore 20, asi iri kutepfenyura muno kuZimbabwe zvisiri pamutemo. Saka tinoti ngaiuye, vakatiborera tsamba tikati uyai titaure, ndikatovaonaini vakauya vakationa maosi mangu tikataurirana kuti uyai kuno muZimbabwe.
Voice of America yakaparura Studio 7 musi wa27 ndira muna 2003 nechirongwa chaitepfenyura nechirungu kwemazuva mashanu kubva mubvuro kusvika chishanu. Yakazovandudza zvirongwa zvayo yave kutepfenyura neShona neEasy Ndebele kwesvondo rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.